Mumashoko parane mutande retwitter Zimbabwe Electoral Commission yati kubva musi wa 24 kusvika nemusi wesvondo vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1,191,320 ndivo vange vatarisa mazita avo mugwaro revavhoti vachishandisa dande mutande rekudzvanya *263#. Vamwe vanodarika zviuru mazana matatu kana kuti 352,284 ndivo vainge vaenda kumahofisi ezeki kunotarisa mazita avo. Vanhu vakanyoresa kuvhota vanodarika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana manomwe kana kuti 5.7 million. Mukuru wezeki mudunhu reMashonaland West vaAustin Ndlovu vanoti kunyange chirongwa ichi chapera vanhu vakawanda havana kunoongorora mazita avo sezvanga zvakatarisirwa.
Saka nyaya iripo chaiyo yakanyanya kukoshesesa ndeyekuti hatina kuwana uwandu hwevanhu vataitarisira kuti vauye kuzoona vhota zvuru.
VaNdlovu vanoti pamwe izvi zvakakonzerwa nekuti vamwe vanhu vakatarisa kuti mazita avo akanyorwa mugwaro iri vachishandisa dande mutande reWhatsApp. Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti uwandu uhu hushoma zvichienzaniswa nevanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vanonzi vari mugwaro revavhoti.
Takatasa namba iyoyo inamba isina kunyanya kuwanda zvakanyanya tichitarisa population yedu kuti yakamira sei yevanhu vanovhota 5.8 million zvichida kuti zvazvishoma. Kureva kuti vanhu vangonotarisa vanokwanisa kunge vangori chidimbu chidiki diki chaizvo tikatarisa vanhu vakanyoresa kuti vavhote. Namba iyoyo iri pasi pasi.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vanoti nyaya yekushaya chivimbo nezeki ndiyo yoodza vamwe mwoyo.
Taona kuti vezeki vapedza 10 days akunopera zevoter inspection. Chokwadi vanhu vakawanda havana kuenda kunotarisa. Vamwe vangashandisa mafoni vachiona kuti madetails avo arikufamba mushe. Tiri kufambira mberi kukurudzira vanhu kuti varegiste kuvhota nekuti zanu yanga achishandisa chitsotsi chekuti idimotivete vanhu kuti vasavhota. MaZimbabweans, yes, tine dambudziko nenyaya yezeki. Ndo nyaya dzatofanira kugadzira kubana kuti zeki iite independent nekuti totarisira kuti gadzire nyaya iyo. Ndosaka tichitaura neshamwari dzedu kuAfrican Union nekusadi kuti gadzire issue credibility and independence.
Mutauri webato rinopikisa reMVCT vaWitness Dube vanoti bato ravo riri kurudzira hurumende kuti ribatanidze kutorwa kwezvitupa nekunyoreswa kuvhota uye kuti kana munhu afa paanopiwa gwaro rekufa anofanirwa kubva abviswa mugwaro revavhoti. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya yekunovhota haicharemekedzwawo nevakawanda nekuda kwekuti vanhu vave nepfungwa yekuti kuvhota hapana chakunoshandura munyika vachiti kupedza nguva. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.